Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa kupfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvo bill mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf. Asi vezanu pf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda ebiti vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVO bill wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato rezanu pf vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apowo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri. Asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezano pf vakanganise misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha south mudare reparamende vajohn cooka
zuva ranhasi ranga rizuva rekupedzisira pamapublic hearings atati kuita tapesa nebhiri retvo rakaitirwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvo bill racho. Saka chaitika ndechekuti tichingotanga paita vaviri vatatu vataurawo mapoint avo maererano nepvo bill then pazoita umwe mutaura akawana mukana wekutaurawo nezvebhiri iroro. Saka paataura anga achitaura achirejecta kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti bhiri ringasaenda mberi. Ndo panga patanga ruzhani mheremhere sekuti takunga takakwanisa kunzwanana nekuti panga pane munhu vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoo yatatiitira vamwe vatadza kupinda vanga vakatomira pasi. Ndo paita kuti bhiri iroro ridzo rakanzerwa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvatokanganisa kuti tiendere mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ranhasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi asi nesekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo semare kuti what would be the way forward.
Pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanu pf imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazoyaze pafungwa dzavo kutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka rigamira uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumaconstituenti akasiyana siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati izvo vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha south muparamende vajohn cooka vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo nengwe yewe chidiki vezano PF mudunu reharare wa Alex Kandishaya avanoti urongwa wanga usinei ne mapato yezve matongerwe enyika asi kuti vana veZimbabwe nekudaro havaoni panopinda bato ravo pachiitiko ichi.
Panonzi varoda kudiscusswa bill hapauye munhu achinzi ndewebato iri kana iri, panouya munhu achinzi chizvarwa cheZimbabwe. Asi zvinoitika ndekuti zvizvarwa zveZimbabwe kwenguva yakareba zvashandisirwa mazita nemabandiko akazvimirira ega kuenda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika. Vonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekubhadharira mhirira mari dzechikoro. Vonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekuchera zvibherani. Paunozonotarisa mari dziya dzinenge dzichishandiswa kupa vezvematongerwo enyika, zvino vanhu vezimbabwe vanga vachibayiwa kana zviri kuitwa nemabandiko akazvimirira zviri pachena, vanotyei kuti paite mutemo unovatarisa. Mutemo uyu wakareruka, unongoti tizivise kuti iwo redi yestudio 7 inoita zviri tova nhau, mari yako unoiwana kuti huyo unowana iri marii. Saka sekupomerwa kwazvinoita zvinongoreva kuti chese chinoita nechekuchengetwa kwenyika yeZimbabwe chinopomerwa kuchizanopiya. Chese chinoitwa nekusa vanhu parisk chinoreva kuti cheopposition. Saka hakuna vanhu vezanopiya vaita zvakadaro chizvarwa zveZimbabwe.
Asi pane chaachakaipa here vakandishaya kuti vanhu vapane mukana ane pfungwa yekutsigira bhiri neane pfungwa yekupikisa zvoita kuti musangano ufambe vanhu vachipana mikana?
Zvinoitika vanhu vatanga kutorambira nekuti mapoka maviri vanoda nevasingadi. Vanoda pavanga vachitaura vasingadi vanga vachingoita ruzha, zvaita kuti vamiririri vedare reparamende vanga vachisimuka nguva dzese vachisaiwa musadaro, regai munhu ataure kubva pamutauro wekutanga. Inisezi kumukirana kwatangira pamunamato chaivo. Saka nyaya yekushereredzana yekuitwa mamirishonga haina kuitwa pamunhu mumwe chete, yaitwa pavanhu vatanhatu vese. Asi kuti zvazongoitika kuti wechitanhatu wacho munhu anga achiramba, zvinongoreva izvo kuti vaya vaya vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekukorodzana muzhinji kuti vaende vanotsigira zvese zvavo. Saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakundikana makaona zvagara zvinoita kubato rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo, pavanotukana tetisipo, pavanorovana tetisipo. Isu hatipo kuzvichenesa, tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano PF waChris Mutsvangwa, uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo, akwira kudare repamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari Vatenda Ibiti neZuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari, vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudare repamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera, uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iye. Vakuru vakuru vemu America nenije mwari muniami vapedzera ngu ndinodzokorora vakuru vakuru veAmerica nenije muniami vawedzera nguva yemusangano wepamusoro soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri, mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi, bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Rimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Kuyangeri yekuti dai zvarisigonekawo kungoti paingosipenzeredzwawo kudai. Isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa yedu pokuenda apa pongosiyiwo pakapedzeredzwawo ndo zvakati totatidzira kuti pano ndo zvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 here.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
But mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa hapachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vashepa richinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira hatinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo totakura tuina nawo kune imwe nzvimbo kwatinotyoviga munhu weri patsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutomiga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyayi wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezvowanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNaison Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu muMount Upton. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wandewe Studio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichaurwa makore ese semuno muAmerica, especially nguva dzemaelection. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a good kune ma states muno muAmerica akalegalize marijuana, asi federal government yanga isati yairegalize. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pava nemukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of more medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized, asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Honguva hwande tagara tichishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seizures kana kuti epilepsy.
Avanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyudzwa mwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achivengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apinde muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa igomwe.
zvikufara zvisingaiti kunongoti zvikufara nekusungwa kwakaitwa mwana wa vava vaimbozviti minista iyo vakarwirwa nderusununguko vamutsvangwa zvekuti mubata ina David Munangagwa ndoimwe paramhosva kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadzishefu ngavabati nemwana wavamunangagwa because navamunangagwa vacho vatori nemhosva mhosva dzavari kupara dzakawandisa ndatenda ndatenda
ndaikumbira kubvunzawo hama dzangu dziri musecurity services like masoja mapurisa CIO kana havapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndechemapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kudyei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwawo mavhiki kunge muri kuzviona sei imimi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imimi muchiona kuti hamuna kugara zva muri marobots here hamufungiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita misteki
diko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tinzwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete ndiye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
haa chero musikadi zvenyu kudaira zvetine tichitaura tinei tichokutaurirai chokwadi zvi nekuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvozvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu vari isadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekune mumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu vari isadza saka mari kubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti varye ini ndiinozviwanepi mari yekuti mwana unoda kurya unoda kubhadharwa school fees munangarwa ana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiro iyoyo oisawo rokupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wezimbabwe kana one dei anga ane shungu nemwana wezimbabwe aingoti agore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neZIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzimai yepamusorosoro yepasi rose yewomen's World Cup mugore ra2027 Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe
zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kumameetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichipatsira ZIFA saka zvakakosha zvikuru iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive office vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchiendera mberi muno muZimbabwe
tinoona kuti iko kucongress uku Brazil ndo yadomwa senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027 tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi
Saka kosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu, asi munoziva kuti takamboendawo kuma Olympics. Saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuWorld Cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nana Nigeria. Asi tanga tiri kumashure stereg, asi tiri kuona kuti iye zvino kwave National League. The last time takaita National League haina kuzopera mushe nenyaya dzemari, asi tinoziva kuti kune funding inenge ichibva kuFIFA ikashandiswa mushe, tinoona kuti zvichatibatsira.
Pane zvingadzidzwe Normalization Committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa, iyezve financial discipline ndo yakakosha. Saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakommunicate kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongororo wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafro fusion anonzi Kras Kagoya kana kuti Zikra. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zaive ziyoto, zaive ziyoto, daindagaziva, daindagaziva. Zaive ziyoto, zaive ziyoto.
Ndakatanga kuimba mugore ra 2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vetiroti ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndichizovima.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumhanzi yenyu?
Vanhu vari kufarira music yangu nekutinyemba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo.
They see the picture but only from a distant hands. Go to college or get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed cause I'm lazy. No.
Matambudziko amuri kurwisana nawo ndeapi muindastry?
Main challenge iripo kushaya mari kuti basa rifambe. Mazano muindastry vanhu vese vari kushandira mari, asi vakawanda vana mari yekuti vawane kubura mimanzi iri professional. Saka ndiva kugadzira estudio iri affordable yevanhu vanenge inini vane chido nekuimba asi vasina mari.
Kuvanoda kubata vanokuwana kupi?
Kuna vanozoda kundibata vanondiwana paFacebook saKras Kagoya, CRUZKAGOYA.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the back up against the world. Had to be so cold, had to be the gangster. Stories be told, and honestly, honestly, Jayakare Miro, sometimes I never sleep.
Ne mazwi raunoda kusiyira vatereri.
And for my fans, ndinotenda nerutsigiro rwenyu, ende murambe makadaro. Basa ndiramba ndichirova, ende pasina imi hapana kwandinosvika.
Was a Friday, chitipai kamwe chete mukoma timborova nhasi magitare.
Ndinotenda nemukana wamandipa kuti ndive pano. Ndinoda kubuda nekambo. Kero do kanonzi ndiwe hakuna mumwe.
Yeah. Ain't nobody like you. Nobody like you.
It's charms to see all the
pictures. You still pretty with no makeup on. Megatron, something like that stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause shorty got moves, sepa anaconda. Oh na. Nyash kunge epa jaws. So fine night. Jaka kunge vodka chakuitira zvese zvaunoda zvandokwanisa ndakafarisa. Blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem makes it disappear. Menos anonjita all the lies make sense. Drive me crazy sin a license. Nifuna ugare forever. Vanoturi mbava yemoyo rigeva. Hazvina basa nichakuda forever. Bona life yacho yane flavor. Sha.
Nzwisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kras Kagoya anozivikanwa nerokuti Zekra kana mumwe manzi. Muhurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pano pachirongwa, tumirai maWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu chaLive Talk na 8 p.m. tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwena mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku.